Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3rd Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takaudza information yekuwana vakatorwa nevanhu vezanucam vakamabhyabya ndopata vatuma vakuru vedu vesecurity vehope kuti vati mutsvaga kusvika nhasi taenda kumapurisa kuti tifind out vakati vaendesa nyaya kuHarare Central.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutsvaga nhengo yaro muzvare Mo Blessing Ali richiti akapambwa nevatsikiri vezanu PF.
Kuziva kwatinoita vakuruneri vakanga vari munhu aizikanwa zvikuru, vanga vari gweta uye vaita zvephilanthropy zvokubatsira vamwe. Ndinodaira kuti vazhinji vomuZimbabwe vanovaziva pavakamboita gurukota rezvemari.
Vaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri vashaya.
Panenge pachida kuti paitwe zvidzidzo zveawareness zviya zvokudengenutsa vanhu njere kuti nomumamisha ruzivo rwomutemo irworwo rwusvike.
Imwe nyanzvi inokurudzira hurumende kuti itange kudzidzisa vanhu pamusoro pemutemo mutsva unobvumidza zviri pamutemo kuita zvepabonde kana musikana asvitsa makore 10 nemazere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti pane nhengo dzaro nhatu dzakarohwa zvakaipisisa nevatsigiri vezanupf kukwekwe nezuro, uye rinoti rava kutyira upenyu hweimwe nhengo yaro muzvare Mo Blessing Ali anonzi akapambwa nevatsigiri vezanupf zvakare musi wa24 mwedzi uno. Mutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzavo nhatu idzi dzakazvindikitwa zvakanyanya dzikaendeswa kuchipatara mushure memusangano wakaitwa nemutungamiri wavo vaNelson Chamisa kukwekwe nezuro masikati. Muzvare Mahere vanoti izvi zvinoratidza pachena kuti ZANPF iri kuronga zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dza2023. Panyaya yokupambwa kunonzi kwakaitwa Mo Blessing, bato iri rinoti richakumbira matare edzimhosva nhasi kuti amanikidze mapurisa kuti amutsvage. Rinoti Mo Blessing akabvutwa mumusha wechitungwiza nevatsigiri vezanupf vakamukanda mumotikari. Mo Blessing ava nemazuva matanhatu asingazikanwi kuti ari kupi uye kuti mupenyu here. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva.
Takaudza information yekuwana vakatorwa nevanhu vezanucam vakamabhyabya ndopata vatuma vakuru vedu vesecurity vehope kuti vati mutsvaga kusvika nhasi taenda kumapurisa kuti tifind out vakati vaendesa nyaya kuHarare Central. Saka mangwana tokutarisa toita application kuhaikoti yahabhabhokopas kuti tite compelled police kuti vamutsvage nekuti hatitarisiri kuti munhu ashayikwe. Ende mapurisa zvatakaudza ndezvekuti vaita vatu vanhu ava vagoni kuvasunga sezvo vari nhengo yezanupf.
Mapurisa acho ari kuti hanaye here munhu uyu haana kusungwa?
Kumapurisa hako takaenda kumajere kwese kumapurisa hasi kuwanikwa. Mapurisa aratidza kutya sezvo achitaura kuti mapara security wings anenge achioperata achibata vanhu vanenge vachinzi vari kupokana nehurumende. Saka mapurisa vati vachaendesa nyaya yacho kuHarare Central kuti iendeswe mberi. Ndosaka isu taati no, nyaya ngatiendee kuhigh court kuti tiite compelled police kuti kana kune masuspects vachibata vapindure kuti vakaendesa kupi Mo Blessing Ali.
Ve Zanu PF vacho tinombowaona munguva dzapfuura vachiramba kuti vari kuita zvemhirizhonga. Asi vanhu vakapamba More Blessing ava mune chokwadi here kuti inhengo dzeZanu PF?
Information atina izvezvi ndeyakabuda kumawitness. Ndosaka tati security yedu nevakuru vewofe nevechidiki vaende ikoko kuti titaura isu sebato nemawitness. Chiende nemapurisa mawitness otaura vanhu vacho nemazita avo kana kuchiwanikwa nemufananidzo yezvinhu zvakaitika kuti tibetsere nyaya iri kumatare kuti tiwane More Blessing.
Muri kutiwo nhengo yenyu vaGodwin Jimu vakarohwa zvakaipisisa nenhengo dzeZanu PF. Vakakuvara zvakaita sei uye zvakanga zvaita sei vachigorohwa?
Vasustaina mainjuries, vakakuvara nenyato, vamwe vakapfeka t-shirt yeTCPC nekuatenda maprograms. Vachimira vachitaura kuti isu tinomira nemusangano wehurumende idzairi kuuya. Ndozvinoratidza kuti hurumende yava munanga wakaisisinsia nenyaya yekunyepa yakataura kuti ivo vanyu dispensation. Asi zvatiri kuona ndechekuti vadzokera mumaito avo nemaitiro avo ekare ekushandisa violence mhirizhonga. Tichitarisira nyaya yeelection iri kuya 2023, asi vanhu vaane ruzivo kuti tinofambisa shoko sei kuti tiite New Zimbabwe, kuti tigadzirise nyaya dzakafanana nekuti hurumende inoshandisa futi nemabattons against the citizens. Mucitizens ndiye chef, mucitizen ndiye mukuru, asi unoona hurumende ichishandisa futi ichishandisa mhirizhonga kukuwadza macitizen, iwo anofanira wati mambo. Vashandi vehurumende vachishandira vanhu ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa pahurumende idzva kuti munyika muite urunyararo, munyika kuite kuwirirana. Hakuna munhu anofanira kushaya upenyu hwake on account of politics. Ndo zvatisingagumi nekuti zvatakaendera gonde yerusununguko ndeyekuti vanhu vave nemapolitical freedoms, vaite freedom to associate and de-associate. Kana vachida kuratidzira votaratidzira, hurumende yezvazvichemo zvavo zvogadziriswa. Ndo nyika yatiri kutarisira, ndo zvatiri kutarisira hurumende idzva iri kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vange vari parunhare kuHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZanu PF vanga vasingabatiki uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Mutariri wemapurisa vaPaul Nyati havana kudavira runhare rwavo. Vaimbova gurukota rezvemari Dr. Christopher Kuruneri vakashaya nezuro. Mumashoko kuvatori venhau, muri yavakuruneri yati iri panguva yekuchema uye inoda kupiwa mukana wekuita izvi murunyararo. Muri iyi yatenda vari kuchema nayo munguva yokusurikirwa kwavo. Vakuruneri vange vave nenguva yakawanda vachirwara uye vakambodonha muparamende mushure mekuoma mutezo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF Dr. Frank Guni.
Kuziva kwatinoita, vakuruneri vakanga vari munhu aizikanwa zvikuru, vanga vari gweta uye vaita zvephilanthropy zvokubatsira vamwe. Ndinodaira kuti vazhinji vomuZimbabwe vanovaziva pavakamboita gurukota rezvemari, asi vakazovawo zvakare gurukota rezvemari rakasungwa rikawanikwa rine mhosva kumatare eHigh Court nenyaya yekubudisa mari munyika zviri kunze kwemurawo. Vakatipomerwa mhosva dzakati wandei. Tikazunzwa zvakare kuti pavakabuda mujere ndo pavakaoma mutezo rimwe divi. Vakaramba vachingorwara kubva nguva iyoyo kuna 2005 pavakasungwa uku.
Asi mungati angari munhu akaitawo sei tichitarisa basa ravo segurukota?
Da kuti isusu semunhu watakambosenza naye nguva yavanga vari kuhurumende, munhu anga aine njere chaizvo dzatinofunga kuti dzaigona kubatsira nyika panyaya yezvemari apo. Saka nyika yarasikirwa. Hongu pane zvakaitika zvandambotaura zvekuti vakambobatwa nemutemo vakaendeswa kujere. Asi tikatarisa all in all, munhu aibatsira vanhu mune zvemabhizinisi uye vaita zvekubatsira zvinounyere hweugweta nehwemari kana kunze kwenyika chaiko, vaizikanwa zvikuru kwazvo.
tichitarisawo imwe nyaya yavakambosungirwa yacho yainziyo vanga vaine magwaro maviri zvainzi zvinorambidzwa kana kuti hatingati dual citizenship dzanga dziri nyaya dzine musororeredzi Dr. Gun.
Tingati panguva iyoyo mutemo wanga usiri kubuda pachena kuti munhu anofanira kunge aibvumirwa here. Tingati panguva iyoyo mutemo wairambidza muZimbabwe kuti ave nemagwaro maviri kana iyo yatingati dual citizenship. Zvino ivo vakurumeri vanenge vakakanganisa nokuti paunoitwa minister wehurumende unosungirwa kudeclare maallegiances ako ese zviri pamutemo kureva kuti paunotora mhiko unofanira kutaura kana paine zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndingangoti ndoo dambudziko ravakaita panguva yekuti havana kunge vataurira hurumende kuti vanga vaine gwaro raivabvumidza kuva chizvarwa kana kuti mubati wepasipoto yerimwe nyika. Zvatakaona pakazotongwa najaji Mavangira kuti vanga vaine mhosva iyoyo. Asi haisi mhosva yatingati chinhu chakanyanya kukura nokuti zvasiyana nekunzi munhu aponda munhu kana kuti abira vanhu mari kana kuti akangata zvinhu zvakakura chaizvo. Ndingangoti inyaya yatingaona sekuti yanga iri nyaya diki yaigona kugadziriswa zviri nyore kana vakanga vakakanganwa zvinhu zvavaigona kungotaura. Asiwo kana totarisa kudii remutemo tingati hongu vanga vakatyora mutemo panguva iyoyo.
Nhengo yeZANU PF Dr. Frank Guni vari parunhare kuVirginia muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Chitevera kudzikwa kwemutemo wakaturwa nedare repamusoro-soro reConstitutional Court wekuti zera rinobvumidzwa zviri pamutemo kuita zvepabonde riende pamakore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu, nyanzvi mune zveutano hwepfungwa kana kuti mental health Dr. Gadziro Gwekwerere vanoti chava kudiwa apa kudzidzisa vabereki, vanasikana, vakuru vemisha, vanhurume nevakomana pamusoro pemutemo uyu senzira yekudengenyutsa vanhu njere pamusoro pemutemo uyu. Dr. Gwekwerere vanoti vabereki vanofanirwa kuudzwa kuti varege zvokuroresa vana vavo senzira yokupedza matambudziko ari mumhuri. Vachiti chava kudiwa ndechekudzidzisa ruzhinji rwevanhu pamusoro pemutemo uyu.
Apa ndinofunga hurumende yaita zvinhu zvakanaka kuti isumudzire makore evana vanganzi vabvuma kuita zvapabonde, nokuti tinoona kuti vana vazhinji vadiki vanga vari kungombunikidzwa kodzero dzavo vachiiswa muwananu vasina zvavanoziva kana kuti zvavanonzwisisa vachiri vana vadiki. Saka ndinofunga kuti chinhu chakanaka kana chichigona kuzochengetedzwa semutemo.
Sokuona kwenyu takatarisa zviri mumamisha, munoona sekuti zvinogona kuitika here izvi? Mutemo uyu unogona kubata here? Tinoona zvekuti pachivanhu vana vaitozvarirwa vamwe vachidini vachidini, zvichafamba sei papapa?
Apa panenge pachida kuti paitwe zvidzidzo zveawareness zviya zvokudengenutsa vanhu njere kuti nomumamisha ruzivo rwomutemo ihworwo rwusvike, uye zvaidavo kuti mutemo wacho uchengetedzwe zvakasimba zvokuti kana vanavo vakange vapa zvichemo zvokuti vari kumbunyikidzwa kana kuti vari kumanikidzwa zvewanano vasati vasvika zera, vowanawo kudzivirirwa nomutemo. Zvino dzimwe nguva chinozonetsa vana vacho vanenge vasingatozivi kuti mutemo wacho uriko, saka unonetsa kuchengetedza. Zvakarewo zviri kuitika mumamushamu zvandinoona zvokushayiwa vanhu vanopedzisira vongozvarirwa nokuti vabereki vashaya chauviri, hapana kana chekudya. Nhamo inenge yabvurirawo munyika yedu, saka mutemo uchanetsa kuchengetedza.
Ndo pandinotya ipapapa kuti mhuri inenge iine dambudziko mukurarama kwayo vakaita zvakaita saizvo zvezvo. Mwana anoudzwa nani? Zvikafambiswa sei kuti mwana avone, vanhu vavone kuti mwana uyu wapinda parumano rwakaita sairoro?
Dzimwe nguva sezvatinoona kunyika dzakabudirira, zvidzidzo zvinotopiwa kana muzvikoro, kuti vadzidzisi vomuzvikoro kana kuti vamwewo vashandi vehurumende vane zvokuita nezvemutemo netsika namagariro evanhu, vachifamba vachitenderera muzvikoro muya vachizivisa vana. Asi tine dambudziko rimwe rokuti vamwe vana havatoindi kuchikoro nenyaya yekutoshayiwa mari dzacho dzechikoro. Saka ivavo kuti handizi kuti kuda vangazobatwa panofambawo pachidzidziswa kana vemachechi here, handichanzwisisi manje, nokuti vamwe vana vakungogara mudzimba vari vadiki, dekanda havakwanisi kuwana mari yechikoro.
Dr. Gokwerere, kana makatarisa nyaya iyi, chisha mukada kutaura kuvabereki vevana, zvikuru sei vabereki vevana vechisikana vadiki?
Vabereki vechisikana vadiki, inoyo hangu maonero angu ndokungoti savabereki ngatiedzei kuchengetedza vana. Chero tikaona nhamo, ngatisagei dzimwe nzira zvokuti tiwane chauviri tisingambunikidzi vana nokuvaisa muwanano nguva yavo isati yakwana vasati vakura, nokuti tinenge tatokanganisavo upenyu hwavana ivava. Zvaida kuti vana vakure vozvifungira voga, vozviitira sarudzo dzavo dzevanhu vavanoda kuroorwa navo vachizogara navo upenyu hwavo hwese. Saka savabereki dei tazama kungochengetedza vanasikana ivava, navanakomana votovadzidzisa, navarume vakuru tovadzidzisawo kuti tisiye vana ivava vayaruke.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa, Dr. Gadziro Gwekwerere, vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vanhukadzi vebato reZANU-PF vanoda kukupidza zvigaro zveZANU-PF Women's League vanonzi vanotya kukupidzana naamai Monica Mutsvangwa pamusoro pokuwirirana kwavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bepanhau reNewsday rinoti madzimai mazhinji anoda zvigaro mudunhu reManicaland akarega kukupidza nekutya izvo zvakasiya amai Mutsvangwa vasina wavanokupidzana naye. MuNewsday makare, mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanokurudzira hurumende kuti ipindudze mutemo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota. VaMudenda vave munhu wekutanga ane chinzvimbo chikurukuru mubato reZANU-PF anokurudzira kuti mutemo uchinjwe kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota. Ave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Ndinoda kuti mungondisvitsirawo shoko rangu iri kuna vachivengwa. Vachivengwa toda kuti vambotudzawo kuti chamisa rukuvhutegwa chamisa guri kupi. Kana ivo vachibvumira mhonzora opposition party ichienda kunochema, ko chamisa chavari kugwana yechii? Chamisa rukuvhute kwako hakusi muZimbabwe, harasi mwana weZimbabwe iro. Vari kugwira kuna chamisa, chakanyagurana chamisa chii vachivengwa? Ende vachivengwa chavasiri kuziva ndechekuti vari kutokambena vachamisa. Zvavari kuita izvozvi zvari kukambena vachamisa zvachose, because mari yavari kutora vachinoisa yechema 5000 kuzvipatara hakuna mishonga, maticha hana mari, hakuna chada nezvezanupiefu hakuna.
Mukoma Tanonoka wandina, mukoma Blessing Zulu nemhuri yeseZimbabwe yakateta, ndinokumutsai nekufara. Ari kutaura ndimufundisi Big Joe mudunhu ramambokazi inonzi Queenstown, South Africa. Ndine urombo maningi nezvetiri kunzwa mukati menyika yeZimbabwe yedu, yenyika yedu yechipikirwa yakaberekwa mutumwa wedu mukuru akadzika mukati menyika yeAfrica kutinoziya tese nyanga tasamusiya edu wamasa wamwanomusiya ndine uromba maningi kuti munhu mwari ari kumusoro kudenga akaona munhu akakodzerwa kuti asikwe ane zvigunhu zvake 10 zvemumakumbo 10 zvemumaoko imimi mochitora zvigunhu zviya mochinotsveta kumasatanisti zvigunhu mojoina usatanisti mupwa mari kutaura kunzi mari yakati mwari akakupa zvigunwe iye akaona une kodzero kuti udye zvigunwe zvako mwari akakupa maziso akaona une kodzero kuti upiwe maziso ako zvese zvipako zvemiri wako zvoinazvo mwari akaona zvine kodzero kuti zvinge zviri pouri vamwe vakazvinyimwa namwari izvozvo zvatiofanira zvo maziso maoko makumbo zvigunwe vakazvinyimwa namwari asi wano chifiro chekuti dai mwari akatipowo zvigunwe izvi dai ndichitotsvaka nezvigunwe zvangu imi makakomborwa makasikwa namwari makaperera ndimi makuita zvozviya makutengesa chaudiwa mukati menyika yezimbabwe ndakumbira purezidhendi wedu wari kutonga pari zvino purezidhendi wamunangagwa ngava achigadzira operation zvigunwe zviripi mukati menyika yezimbabwe wese ari kwira kombi ngaasecho zvigunwe
ndinofara hangu nenyaya yavamusengezi nyaya yavo yekuti shuwa vakataura chokwadi kuti vamunangagwa vakagara pachigaro usina kutenderana nepati chokwadi chovo vese vari kutovhima vamusengezi haimbwa dzavezi mapenzi havasi kuziva kuti tiri kuuyako ende takatorema kudarika ivo saka zvavanoda kuzama kuita izvizvi hapana ivo kana vachiona zvekuti vamusengezi vane zvinhu vamunangagwa vacho kanga vaendeka kukoti vagondomira vakafisana kune zvotaura mapurisa mapurisa anga asachandiswa zvina basa chete mapurisa mazhinji akapinda nebhodha gezi kutyora hapana vamusengezi is a right man and he is telling the truth of what had already happened saka anga vasaruramba vachisungasunga munhu vachimekanetsa munhu vamusengezi vari right tiri kuvatsigira ende tichauya tiri vana vezimbabwe ivo vamunangagwa vachiti vakapinda zveshuwa zvechokwadi ngavabvunze isu swana vezimbabwe
makadii makadii vana mukoma tanonoka hwandi vana mukoma zulu ndoda kutotaurawo nenyaya yamangunjwa uyu wekureserve bank governor anoti kwanzi kune makambani vari kutora mari vachiisa pablack market achiti handizivi kuti mari iri pablack market iri kubva kupi handivo vanofara vachiti diaspora iri kuunza mari saka vanoti ini kana chinge ndatumirwa mari yangu kubva diaspora uku ndakatora 100 usa yangu ndinoenda naye kushopi haiendi kushopu kandivo painopinda black market ipapo $100 iyoyo saka mari dziri mublack market hadzisi kumbubva kumakambani ari kunzi makambani namangunjao ngaazvizive kuti mari dzose dziri kubva diaspora idzozvo ndo dziri kupinda black market imomo
mukatarisa izvi zviri kuitika zvokupera mari kwesimba izvi zvisanyanya kutishamisa because ndo unyanzvi hwezanup f kubva pachinana mugabe vakazama zvimapurani zvavaita zvana 0 to 0 zviya zviya vachicheka mazero vachiita zvimetsi zvemagrade 1 neeconomics vanhu ivava vezana nanhasi vachiri kuda kuita izvozvi vava neumwe futi mutulincuve unenge achingopfeka maglazi sokuti pane chinoonekwa kandi hakuna chiri kuonekwa paipai madhigiri epasi pemiti anenge anana mutulincuve nana mangudla angova mabhachi havachazivi kuti manje zvinhu zvoufamba sei nenyaya yekuti maitiro avo havazivi basa ravo unofarira kuti kana uchimirira vanhu wovona kuti zvinhu zvaunenge uchiita zviri kubetsera nyika here kwete ungogona kungotaura wakagara mumaofisi mumasofa wovona sokuti uri kuita basa mu vanhu vezano zvamuri kuita izvozvo muchazvibhadha
Hallo Pastudio 7, hallo masera sei mhuri yezimbabwe masera sei kwamuri ikoko kumadimana enyika takanzwa kuti purezidendi wedu akarumbirirwa parufu vakati hanzi parufu hamusviki rufu rune pati here kana munhu afa kana kuti munhu wese anongoda anongosvika rufu runodzingwa munhu here nazanupefu apererwa kupererwa chaiko chaiko kupererwa uko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
Senegal nemusi wesvondo yakaviga vana gumi nemumwe vakafa apo chipatara chevana chakabatira moto muguta reTavaon. Kufa kwevana ava kunonzi kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubazi rezveutano munyika iyi. Nemusi wechina mutungamiri wenyika iyi vamaki sal vakadzinga basa gurukota rezveutano mushure mekufa kwevana ava. Vamiriri venyika dziri mugungano reEuropean Union vakasangana nezuro kuti vatsvage nzira dzekuona kuti voita sei panyaya yemafuta ekufambisa dzimotikari kubva kuRussia. Nekuda kwekurwisa kuri kuita Russia nyika yeUkraine, nyika dzemuEU dziri kutsvaga nzira dzekuitemera zvirango nekusatenga mafuta edzimotikari ainotengesa. Vatungamiri venyika dzemuEU vari kusangana kutanga nhasi kwemazuva maviri kuti vabude nechisungo chimwe chete panyaya iyi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa kutaura pavhidhiyo nevatungamiri venyika dzeEU ava. Nyika dzakaita seHungary dzisiri pedyo negungwa ndidzo dzisiri kuda kuti Russia iomeserwe. Dutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti hurricane rekutanga rinonzi riri kukoka ukasha kunyanza yePacific muMexico richitarisira kurova zvakasimba mune mamwe matunhu enyika iyi. Vanoona nezvamamiriro ekunze vanoti dutu mupengo iri rinonzi Hurricane Agatha. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica baJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden nezuro vakashanyira guta reUvalde mudunhu reTexas uko kwakaurawa vana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarairidzi vaviri. Murume ane makore gumi nemasere akanga akapakata kuti akapinda muklasi makanga mune vana vechikoro ndokutanga kupfuura vana vakanga varimo vari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nerimwe. Asi murume uyu akapfurwawo nemapurisa akafa. Rwendo rwaBiden rwakanga rwuri rwokunonyaradza nekuonana nevabereki nevagari veguta iri. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutsvaka nhengo yaro muzvare Mo Blessing Ali richiti akapamwa nevatsigiri veZANU-PF. Vaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri vashaya. Imwe nyanzvi inokurudzira hurumende kuti itange kudzidzisa vanhu pamusoro pemutemo mutsva unobvumisa zviri pamutemo kuita zvepabonde kana musikana asvitsa makore gumi nemasere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.